Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniru anasi uri musi wemuvhuro kurume 1, 2021. Makatirira ku Studio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu diri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vorerutsa mimwe mitemo yekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kana kuti lockdown. Bazi rezveutano rinoti hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 mazuva maviri adarika. Vatambi vechidiki vanechitsama votarisirwa kutambira Zimbabwe mumutambo wayo wecricket neAfghanistan mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko achangotambira anoti mutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vasiya basa. Izvi zvinotevera nyaya dzanga dzichibuda pabepa nhau repadande mutande reinternet reZimLive richiti vange vachiita zvepabonde nemadzimai akawanda kusanganisirawo vamwe vakaroorwa. VaMohadi vakamboramba nyaya iyi svondo rapera vachiti vaizorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Asi vamwe vakuru vakuru muhurumende vaudza Studio 7 kuti vazomanikidzwa kusiya basa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi varerutsazve mimwe mitemo yekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Izvi zvanga zvakatarisirwa sezvo uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchidzikira. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
VaMnangagwa vabvumidza makambani pamwe nevanobata mabasa emaoko kuti vachivhura, asi vakati vanofanirwa kutevedzera zviga zvakaiswa neWorld Health Organization zvinodzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19. VaMnangagwa vatiwo vanhu vave kukwanisa kufamba zvakasununguka pasina tsamba dzekufambisa.
The curfew is adjusted and will now be from 10 p.m. to 5:30 in the morning. Letters are no longer required for movement.
Nguva yekuti vanhu vasafambe fambe yakutangana 10 p.m. kusvika na 5:30 a.m. Vanhu vave kutendedzwa kufamba famba pasina tsamba.
Vatiwo kufamba pakati pemadhorobha kwakubvumidzwa, asi vachiti vemabhazi vanofanirwa kuona kuti vashandisa mishonga inouraya utachiona, kuona kuti vafambe vakapfeka mamaski nezvimwe zvinotarisirwa kuderedza kupararira kweutachiona. Ndufu dzicharamba dzichipindwa nevanhu makumi matatu uye mamwe magungano abvumidzwa, asi vanhu vasingadariki makumi mashanu. Vawedzerawo nguva yekuvhurwa kwezvitoro kubva panguva dza8 mangwanani kusvika nguva dza7 manheru, asi vakati nzvimbo dzekudyira kunyange dzavhurwa vanhu havafanirwi kudyira ipapo. VaMnangagwa varerutsa nguva dzekuti vanhu vasafambe fambe kana kuti curfew kubva panguva dza10 usiku kusvika panguva dza5:30 mangwanani. Vatiwo zvikoro zvigadzirire kuvhura kunyange vasina kupa nguva inotarisirwa kuti vachavhura. Asi VaMnangagwa vati mabhawa nemanight club acharamba akavharwa. Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti nyevenutso yaitwa nemutungamiri wenyika yakanaka zvikuru sezvo zvichibatsira kuti vanhu vasaziye nenzara vari mudzimba dzavo, asiwo vakakurudzira kuti vanhu vatore matano ekuzvidzivirira kubva kudenda reCOVID-19.
Hapana chakanyaya kushata chandaona. Chikuru choda ngoramba chichisimbisiswa ndechekuti izvo ngatiregei kukanganwa kuti chirwere icho gona kudzoka anytime chodzoka chine simba. Saka nyaya dzekupfeka mamask, nyaya dzesocial distancing, nyaya dzekugeza maoko kana kushandisa masanitizer, nyaya dzese idzodzo dzofanira kugara dzakasimbisiswa. Nyaya dzekusaenda kumagathering. Pandisina kunatsa kunzwa zvakanaka pachidomiwa zvakanaka inyaya yemabhodha edu. Mabhodha edu ndomo mwana unza chirwere zvikuru muno munyika. Handa kunzwa vatu vanoita sei pamusoro pevanhu vanenge vachifamba kubva kune dzimwe nyika vachipinda muno. Panda kukontrolewa.
Nyanzvi mune zveupfumi vanyasha muchitwa vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vati kuvhurwa kwezvimwe zvikamu zvenyika kuchabatsira kusimudzira nyika devashomeke.
Kurelaxa marestrictions yeCOVID achabatsira kuti nyika itange kusumuka zvakare. Maindustry achatanga kuoperatawo zvakare, vanhu vachakwanisa kudzokera kumabasa avo. Izvo zvichabatsirawo kuti vaya vanoda rubatsiro vaitewo vashoma, sezvo vanhu vanonge vakuenda kumadzibasa avo vachikwanisa kuzviriritira nekuzviitirawo mari dzekuti vazvibatsirewo.
Vamwe vagari vemuHarare vataurawo neStudio 7 vatiwo kurerutswa kwemitemo yekunovabatsira kuti vakwanise kutsvaga chiuviri, vakatiwo itarisiro yavo yekuti chero hurumende ikatora danho iri ichabatsira veruzhinji vange vaiva nenguva refu vari mudzimba. Zimbabwe yakaenda palevel 4 yelockdown musi wa5 ndira mushure mekunge huwandu hwevanhu vaibatwa nekufa necovid-19 hwakakwira zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya iyi, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hakuna kana munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19, zvichireva kuti ave mazuva maviri akatevedzana munyika musina munhu afa nechirwere ichi. Musi wa26 zvita gore rapera ndipo painge papedzisira nyika kuti ipedze zuva isina munhu ainge afa nechirwere ichi, icho chauraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 1463 kubva zvachatanga kupararira gore rapera. Vanhu makumi matatu nemumwe ndivo vakabatwa nechirwere ichi nezuro, uye vose vakachitapurirwa munyika. Izvi zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nematanhatu ane makumi masere nemapfumbamwe kana kuti 36,089. Vanhu makumi manomwe nevatanhatu kana kuti 76 vakapora kubva kuchirwere ichi, zvichireva kuti vanhu vapora kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nemaviri zvine mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 32,666. Vanhu vachiri kurwara chiuru chimwe chete chine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu kana kuti 1,960. Bazi rezveutano riri kuenderawo mberi nekubaya vanhu nhomba kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Nezuro uwandu hwevashandi vemuzvipatara kusanganisirawo vakoti navanachiremba vabayiwa nhomba yeSinopharm yakapuwa Zimbabwe neChina wainge wasvika pazviuru gumi nezvisere zvine mazana masere nemakumi mana nevatatu kana kuti 18,843. Mukuedza kuwedzera uwandu hwevashandi vemuzvipatara vari kubayiwa nhomba yeCovid-19 iyi, dunhu reMashonaland West ratanga kuita dzidziso kunyange hazvo riri kusangana nezvimwe zvimhingamupinyi. Nondurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vaGift Masocha vanoti vakatora danho iri nekuda kwevanhu vashoma vari kuzvipira kuzobayiwa nekuda kweruzivo rushoma. Dr. Masocha vanoti vari kukurudzira vatungamiri mumatunhu mudzisvondo nezvematongerwo enyika kuti vabayiwe nhomba pajekerere kuti vanovateera vabayiwewo. Izvi zvinotsigirwa nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vakambokwikwidza semumiriri wechinhoi muparamende vakazvimiririra vaIsraeri Nyandoro.
Chese chauya kana mumusha chinotosvika kuna baba kutanga
Dr. Masocha wanuchichurungwa chekubai wanumba, chiriku zosiru wako mashule mudunu, nekuda kwe kutizi mwenjimbo, adisi kushikika, nekuda kwe migwagwa, isina kumira shakanaka, nekuda kwe mvura, ya putao mamwe mazambuko.
Wani kaje mjimbo, chalala, mwola, nemayofi, nilikande, atina kwanza kushikia iku kukuzi, nizili kuti, rodi inu shikia iku kukukwa, inu shikia iku kukwa, paras wani mfura. Mkwakwa yu wakuya apana mkwakwa. Kwa chata kuteta hapa chuchon pakati pukuturunga. Kutitake boti. Ule kutiti kwanza kuhinda ikoko. Kwa haisinya ya chete kutizo. Atitu kwanza kunu bayavani yu wakwa. Ivi kana pakaitezo mungu hile arwariza. Uwe ya ninga chita kukazirwa. Wanipamili wakasutakura. Anuda kuya kuzo chekwa kukariba. Atizo tukwanisa apana kana nzile kutuningire.
Vatio nzimbo zirikuneta kushika zinoti Mola, Mayove, Chalala, Anesi Yakobu, pamwene zimwe nzimbo kusanyati. Asi vati havasati vave neuwandu hwevanhu vanofanirwa kubayiwa nhomba muchikamu chino chekutanga munzvimbo idzi. Dunhu reMashonaland West rakapiwa majekiseni enhomba anosvika zviuru gumi nechimwe chete uye vari kutarisira kubaya vashandi vezveutano mumapazi ehurumende anosvika zviuru zvitanhatu mumazuva gumi ekutanga. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tichiri panya ii, vanochengetedza majeri veZimbabwe Prisons and Correctional Services vatangawo kubayiwa nhomba ii nhasi muchirongwa chaparurwa muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazara masere kana kuti 3.8 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vadarika zviuru zana nezvitatu zvine mazana manomwe negumi nevaviri kana kuti 103,712. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu kana kuti 3.3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSADC ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. North Africa ine vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni zana negumi nemana kana kuti 114 million. Johns Hopkins University muAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neIndia neBrazil. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mashanu zvine gumi nematatu kana kuti 513,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nemasere ane zviuru zvitanhatu kana kuti 28.6 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi matanhatu nemana kana kuti 64 million. Zvino tombotarisa zviri kuitika muAmerica, tichitarisa makwikwi evanoita mitambo yemafirimu kana kuti maGolden Globe Awards akaitwa nezuro uye mashoko akataurwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro pamusangano wenhengo dzebato ravo weConservative Political Action Conference kuFlorida. VaTrump vakashora zvikuru gwara rezvematongerwo enyika riri kutorwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden. VaBiden nezuro vainge vari kukereke nemhuri yavo kuDelaware uye mutauriro waBiden amai Jen Psaki vanoti havasi kuzopedza havo nguva vachitaura nezvavaTrump. Mukuzeya nezvenyaya idzi, Mavelas Nhlanganya uye weStudio 7 Abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica, Dr. Chipodendere.
Chanaka chakako noona ndechekuti vazhinji vari kubvumirana kuti vanovota vacho vakuru vakuru vebato racho hamuna kana munhu mumwe chete wechitema. Ndakaona kunge kune vamwe vanobva kuna Asia, asi pavanhu 87 ivavo hapana kana mumwe chete munhu mutema. Saka zvinhu vanhu zvavari kuti zvinofanira kugadziriswa izvozvo. Ndakaonawo kunge zvinotaridza nekuti maglobes ezvemutambo kunyange vachitarisa mafirimu anobva kunyika dzakasiyana siyana. Gore rino ndakada kuona firimu imwe chete yekuAfrica. Handifungoti zvinorevawo kuti hakuna mafirimu ekuAfrica ari kunakidza ari kuitwa. Handina kana kuona imwe chete, zvikangondishamisawo ndikafunga kuti kuda inhau yekuti hatina chigaro patafura yacho.
Pane here vakawanikwa ivo vachidomwa sevakakunda zvakakufadzaiwo imi?
Akanyanyisa kundifadza asiwo zvichirwadza mwoyo ndiChadwick Boseman akawana iyo award yake ndo yekutanga yaakawana mushure mekunge ashaya. Mudzimai wake akatambira award yacho. Aizvo zvakandibata nekuti munhu wechidiki. Zvakaitawo kuti ndifunge kuti kuda imi venhau munofanira kutaurawo nyaya dzecolon cancer nemacancer akasiyana siyana anonyanyobata vanhu vatema. Mukuburikidza nerufu rwaChadwick Boseman takanzwa zvichinzi vazhinji vanhu vatema vanozowanikwa vorapwa iyoyo colon cancer inovawo zvekare yakatora Patterson Dzamara. Vanozowanikwa vatokura. Mumwe wakahwina watakafarira ndiAndra Day achitaura nyaya zvare Billie Holiday. Neniwo ndaisaiziva asi pandakaonawo firimu yavo ndakadzidza zvakawanda. Vakatanga ivo kumiririra zvevanhu vatema mukuburikidza nekuimba kwavaiita zvisati zvambova zvinhu zvaiva nesapoti. Saka ikuhwina ikoko kwakatifadza. Tichizoendawo kune zvisiri too heavy zvisingareme zvinongonakidza, takaona vechess vakaita firimu yemutambo wechess vakahwina kaviri kese. Aiwa izvozvo zvakafadza. Kozotiwo ini ndinofarira hangu kuona mafirimu akawanda. Veshits Creek havana kuhwina zvizhinji selast year sakahwinawo. Zvakanga zviri nebalance asi ndakatingatiwo kurwadziwa kuti muzvare Viola Davis havana nachavakawana rwendo runo.
Tombodzokera kune zvematongerwo enyika. Takaona bato nemarepublican vaine musangano imo muno muAmerica. Makaona sei zvakabuda ikoko nekutaura kwakaita vaDonald Trump vaimbova mutungamiri we America?
I think tingangoti vaDonald Trump kunyange vazhinji vari kudivi remaDemocrats vakanganwa nezvavo muRepublican Party vachiri kufarirwa. Chimwe chandakaona munewspaper ndechekuti kwakaitwa statue yavo yakagadzirwa negoridhe. Hamene kana makaionawo goridhe chairo statue yavo. Ndikaona vamwe vakuru veRepublican vachinamata vakabata iyoyo vachiti vari kunamatira vaDonald Trump. Ivowo muspeech mavo vaDonald Trump vakaramba vachidzokorodza zvokuti maelections haana kuverengwa zvakanaka. Vamwewo vakanga vachinyora patwitter kuti vaTrump ndo vachiri mukuru wenyika. Ndakaona zvikare kuti kunyange maRepublicans aya ainge ati vaakuswedera kure naTrump patwitter vaizenge vomupesvedzera zvekare. Asiwo kune survey yakaitwa yakarakidza kuti only 55% yevaivako vakati vachazovavhotera kana vakarana muna 2024. Zvinova izvo zvavakataurawo kuti vangada kuita. I think pachiri padyo kuti tizive kuti havachadiwa here nevemubato ravo.
Dr. Chipodendere, chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, uye vanga vachitaura parunare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mushure mekumbosangana nematambudziko, chirongwa chekubaya vanhu nhomba muSouth Africa chiri kutarisirwa kuti ndicho chakakurisa muAfrica yose, chave kufambira mberi chichiona vashandi vari mubazi rezveutano zviuru makumi matanhatu nevanomwe kana kuti 67,000 vachibayiwa nhomba iyi mukati memazuva gumi ekutanga. Mutungamiri wenyika iyi, Cyril Ramaphosa, vanoti chirongwa ichi chiri kufamba zvakanaka. South Africa inoti iri kuda kubaya nhomba vanhu mamirioni makumi mana pavanhu mamirioni makumi mashanu vari munyika iyi. Chirongwa chezvarwa zveAmerica zvinoenda kunobatsira pachena munyika dzakasiyana-siyana pasi rose chePeace Corps chakaparurwa nevaive mutungamiri wenyika iyi mushakabvu John F. Kennedy chasvika makore makumi matanhatu. Chinangwa chechirongwa ichi ndechekuti vanhu vemuAmerica vanzwisisewo tsika nemagariro evamwe vanhu. Matsi kana kuti vanhu vasinganzwi vari kushishikana zvikuru nekutadza kunzwa zvinenge zvichitaurwa nevanhu vanenge vakapfeka mamask sezvo miromo yavo inenge yakavharwa munguva ino yekuedza kurwisa chirwere cheCOVID-19. Kirimu Dzamiri anoti panyaya inotevera.
Vanhu vasinganzwi vanokwanisa kutevera zvinenge zvichitaurwa nemunhu vachiona mafambiro anenge achiita muromo wemunhu anenge achitaura. Asi nepamusana pekuti vanhu vari kugara vakavhara miromo nemhino dzavo senzira yekudzivirira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Mumwe wevakaremara amai Naspa Manyawo vanoti izvi zviri kusiya vanhu vasinganzwi vari panguva yakaoma.
COVID-19 ka ne lockdown zvakangoomera munhu wese and isusu zvakatonyanya kutiomera sevanhu vane hurema. Ninyaya yekuti mabasa edu mazhinji tinotengesera mutaundi zvakatiomera futi kunyange ukada kuti ndiende kunorapwa chaiko chaiko nekuti mabhazi aakushandiswa zvazvino hatitokwanise kuakwira. Uye nyaya yemamaski iyi inonetsa nekuti kuvanhu vari deaf zveshuwa palip reading apa vamwe vacho havagone sign language so vanotoita lip reading saka zvoreva kakuti hapana communication.
Amai Manyawo avo vasina hurema hwekusanzwa vanoti hapanawo zvavanoziva zvakawanda zvine chekuita nenyaya yeCOVID-19. Vanotiwo mashoko edzidziso yenhomba yeCOVID-19 haisi kusvika zvine mutsindo kuvanhu vakaremara vese.
Iyi yekubayiwa iyi information chaiyo chaiyo kuti yakambodzikone kwatiri kuti tizive kuti mishonga yacho nemadisabilities edu atiinawo aya inoita here hatizvizive.
Amai Barbara Nyanga iri vanoti zviri kuvanetsa kuti voita sei kuti vanhu vasinganzwi vakwanise kuwana dzidzo nechenjedzo maringe nezvedenda reCOVID-19.
Hatitorina kana syllabus yesign language saka vabereki vanosaina chii pavanenge vachidzidzisa vana ava? Zvinhu zvinotipa kushushikana zvikuru. Tichitanga COVID-19 vanhu vasinganzwe nekutaurwa vakanga vasinganzwe zviri kutaurwa, asi tiri kufara zvikuru kuti mazuva ano hurukuro zhinji dziri kuitwa dzeCOVID-19 pari kuiswa sign language interpreter.
Amai Nyanga iri vanoti vana vasinganzwe vane dambudziko rekudzidza vachiteerera nepfenyuro dzakasiyana-siyana sezviri kuitwa mazuva ano apo zvikoro zvakavharwa zvokuti dzidziso yedenda reCOVID-19 inotovapfuura nokuti vabereki vazhinji havanavo ruzivo rwekusaina kuti vakwanise kubatsira vana mudzidzo dzavo. Mumiriri wevakaremara muparamende Senatari Joyce Timire vanoti COVID-19 yakauya nokurema nokuti denda iri harisarudzi zvokuti vari kutyira zvikuru vanhu vasingataure nokuti miromo yavanoona kuti vakwanise kuziva zviri kutaurwa inenge yakavharwa nemamasiki nguva dzose.
Pamunoti vharai miromo namamaski paipai, ane asinganzwe munzeve anoda kuona achiverenga miromo yemunhu ichifamba kuti anyatsoona kuti ari kumboti chinyi, anoverenga malips atingati lip reading. Saka kune vane hurema COVID-19 yakauya nekurema kudai tichida kuzvidzivirira, tinotofanira kuti tizvidzivirire because hachinei nokuti hauna mari, hachinei nokuti une mari. Saka munhu munhu anofanira kuzvidzivirira ende uchidzivirirawo vamwe. Saka kune vakaremara zvinhu zvinorema nanhasi zvinorema kuti zvinyatsobatika.
Masangano matatu anoti Center for Disability and Development, Deaf Zimbabwe Trust pamwe neZimbabwe National League of the Blind anoti kodzero dzevanhu vane hurema dziri kutyorwa uye kuramba dzichityorwa nehurumende pamwe nenhepfenyuro yeZBC munguva ino yekuvharwa kwenyika. Masangano aya anoti kuburikidza nekusavepo kwenzira dzinonzwisiswa nevanhu vane hurema hwakadai, vanhu ava vari kurasikirwa zvikuru munguva ino yakakosha yekuti munhu wese wese ave neruzivo pamusoro pechirwere ichi. Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Conventions nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe neutano. Zvinoti zviga zveUnited Nations izvi hazvisati zvaiswa mumitemo yenyika. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukuta rezveutano kuti tinzwe kana paine hurongwa hwakanangana nevakaremara panyaya yedzidziso yezvekubayiwa kwenhomba yeCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.
Vamwe vatambi vechidiki vari muchikwata checricket cheZimbabwe Chevrons vari kupinda munhandare neAfghanistan mangwana vaine chido chekuratidza kuti ino yave nguva yekutambira chikwata ichi. Vamwe vatambi vane mukurumbira vechikwata ichi vanonzi vakakuwara kana kuti havasi kunzwa zvakanaka. Mike Okariati anotipanyaya inotevera.
Chekwata ichi chiri kupinda munhandare mangwana mangwanani chine vatambi vechidiki vane chido chekuratidza kuti ino yave nguva yavo yekutambira chikwata chenyika ichi. Panguva iyo vatambi vane mbiri vakaita saBrendan Taylor, Craig Ivan naPJ Moore vasina kuenda kumutambo uyu nezvikonzero zvakasiyana siyana. Ryan Bull, Wesley Mandevere, Richard Ngarava, Kevin Kasusa, Brandon Mavuta naBlessing Mzarabani vari kutarisirwa kutamba zvine mutsindo kuti vatore zvinzvimbo muchikwata ichi zvachose. Mongorori wemutambo wecricket vaShadrick Mashayamombe vanoti pese panoitika shanduko panobuda zvitsva zvekuti vari kutarisira zvizhinji kubva kuma Chevrons.
Pane tika change yega, pane zvino affectika, pane zvinodi zvino improve. Zvinongona kuita kuti timu ive nema results kana kuti timu idi chaima results.
Zimbabwe neAfghanistan dziri kusangana kekutanga mumitambo yematest kubvira Afghanistan yakatenderwa kukwikwidza mukriketi yemhando yepamusoro iyi makore maviri apfuura. Afghanistan yaifarira kuve yakashanya kuZimbabwe gore rapera rwendo urwu rukamiswa nehurumende nenyaya yechirwere cheCOVID-19. MuAbu Dhabi imomo, Afghanistan neZimbabwe dziri kusangana zvekare mumitambo mitatu yemat20 iyo ichapera musi wa20 kurume. Tombo tarisa nhabvu. Mutambi weMaurias Marvelous Nakamba ari kuenderera mberi nekusimudzira zita rake munhabvu yepasi rese mushure mekurumbidzwa zvakanyanya nemurairidzi wechikwata chake cheAston Villa Dean Smith apo vakarova Leeds 1-0. Smith akati pose patamba Nakamba muchikwata ichi asingabve pabonde Aston Villa haisati yambokandwa chibodzwa kana kukundwa. Mutambo neLeeds ndewe chitanhatu Nakamba achitanga Aston Villa isingakandwe chibodzwa kana kurohwa. Muteveri wenhabvu vaJustice Mzanenhamo vanoti vari kufara nekusimudza mureza wenyika kuri kuitwa naNakamba.
Zvikufara because mukomana ari kusimudza mureza weZimbabwe chimuona pachikichi.
Matambiro ari kuita Nakamba asimbisa nzvimbo yake muchikwata chenhabvu yepamusorosoro iyi muEngland. Nakamba ari kutarisirwa kubatana nevamwe vake veMaurias mumitambo miviri yeAFCON iri kwomwedzi uno. Zimbabwe iri kusangana neBotswana musi wa22 kurume ichizopedzisira neZambia musi wa30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19, mhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa inogona kubatawo zvizvarwa zveZimbabwe zviriko uye zviri kuitika muAmerica. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vorerutsa mimwe mitemo yekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kana kuti lockdown. Bazi rezveutano rinoti hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 mazuva maviri adarika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.